manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kukadzi 15, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaive mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vobhadhariswa faindi pamhosva yekufambisa manyepo. America yobatsira Zimbabwe nemari yekutenga mishonga yezvipfuyo. Vanorwira kodzero dzevanhu voshora kurumiswa nembwa kwakaitwa mumwe mwana wechikoro nemapurisa nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare ramajistrate muHarare nhasi rapa mutongo wekuti vaive mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vabhadhare mari inosvika madhora mazana mashanu ekuAmerica vakakundikana voenda kujeri pamhosva yekuti vakafambisa manyepo vachisvibisa zita remapurisa. Asi magweta avaScala anoti achaenda kudare repamusoro sezvo mhosva iyi yakabviswa mubumbiro remitemo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
VaScala vakawanikwa vaine mhosva yekutaura manyepo padandemutande ravo reFacebook munandira wa2021 vachiti pane mwana aivashaya mushure mekurohwa netsvimbo yemapurisa muHarare. Asi mapurisa akazobuda achiti mwana uyu ainge asina kufa. Kunyange hazvo magweta VaScala aiva akumbira kumutonga maiFeres Chakanyuka kuti vambobvunzawo kumatare ekumusoro nezvemhosva yakabatwa VaScala vasati vapa mutongo wanhasi. Gweta ravaScala vaHarrison Ngoma vaudza Studio 7 kuti dare harina kupa mhinduro pachikumbiro chavo. Vangomo vabvuma kuti zvindizvo zvaitika mudare.
VaScala vapuwa kuti vagare muchirongo kwemwedzi mupfumbamwe iyo yasende kwaparutivi yose kwemakore mashanu.
Vangomo vati vachakwira kudare repamusoro reHigh Court kunopikisa mutongo nechirango chapiwa.
Hatitenderani nomutongo uyu, hatitenderani nokuti temo kunzi unopublisha mafo uchiri muno mumagwaro enyika ino yeZimbabwe. Mutemo uyu wakasendekwa parutivi kare kare mugore ra2014 nedare guru reconstitutional court mukesi yavachimakure. Pamusoro pezvo wakazendekwa futi parutivi pakesi yavahopo chiono inova yakafanana neiyo yabatwa navaScala vamhosva. Asi High Court justice namhora vakati aiwa kuti mutemo uyu hausisirwa nahopo.
Mumwe akambobatwa nemhosva iyi mutori wenhau Hopo Chingono akanzi nedare repamusoro reHigh Court asunungurwe sezvo muna 2014 dare repamusoro soro reconstitutional court munyaya yaipomerwa vatori venhau veZimbabwe Independent vanoti Constantine Chimakure, Vincent Kaia nemushakabvu Eden Withrow rakati chikamu chechimakumi matatu nerimwe kana kuti section 31 checriminal law codification and reform act waityora kodzero dziri mubumbiro remutemo. Asi mutevedzeri wemuchuchisi mukuru wehurumende vaJustin Uladi vati mutemo uyu wakachinja.
Yakanzi yanesika enderane nebumbiro remutemo renyika rekudhara awalangas house constitution. Mutemo wakadzorwa neamendment act number 3 of 2016.
Vangomo vakumbira kudare kuti VaScala vambotsvaga mari yefaindi semunhu aive mujeri kwenguva yakareba. Dare rapa VaScala kusvika musi wa4 kurume kubhadhara faindi uye vakakundikana vanzi vachagara mujeri kwemwedzi miviri. Mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko ZANPF vafarai marapira vati matare muZimbabwe anotonga asina divi raakarerekera.
Kurevesa kwavo kana kusarevesa pamashoko avataona tichakuona nekunge vatora matanga epamutemo ekuti nawe igadziriswe zviri pamutemo. Kana asina kudaro tinenge tichingoti dzingori nhau dzekuti vanhu vaone zvekutsvaka kutaura kumateo. Kusaziva kwavo kuti ZANU-PF ringori bato rakafanana namamapato mukati meZimbabwe harina simba rekuinda pamusoro pomutemo.
Asi imwe nhengo yesangano rinotsigira vasikala reJobs Color Solidarity Youth Council vaweni Mubayiwa vati zviri kuitika mucherechedzo wekuti matare emunyika haana kusununguka.
Iye zvino kana muchida kuona kuti matare edu haana kusununguka, vanhu vanenge vachida kuuya kusolidarity vachida kupinda mudare, asi unowanika vemutemo mapurisa vachishungurudza vanhu vachidzosa vanhu.
Asi vachitaurawo nezvechirango ichi mutevedzeri wemukuru musangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International kumabuda zuva nekuchamhembe kweAfrica Amai Kanyo Froise vati zvaitwa nedare hazvisi pamutemo sezvo mutemo wacho usiri mubumbiro remutemo asi uchiramba uchishandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanopikisa kunyanya. Sangano reAmnesty International ratiwo hurumende haifaniri kushandisa matare sechombo chekumbunyikidza vanopikisa. Vati zvaitwa vasikala munongedzo wekuti kudzvinyirwa kwevanhu nehurumende kuri kuramba kuchiwedzera. Asi gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanoti matare akazvimiririra. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
United States Agency for International Development kana kuti USAID yapa Food and Agricultural Organization mari inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri zvemadhora ekuAmerica yekushandisa muchirongwa chekudzivirira kupararira kwezvirwere muzvipfuyo munyika senzira yekuchengetedza zvipfuyo pamwe neupfumi hwevanhu zvikuru sei vanogara kumaruwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo pakuparurwa kwechirongwa ichi muHarare, icho chinonzi Mitigating the Impact of Livestock Diseases in Zimbabwe, mukuru anoona nezvekufuwa kwevanhu muUSAID muZimbabwe, Mai Maria Alice Arians, vati chirongwa ichi chichabatsira mukuchengetedza zvipfuyo neraramo yevanhu mumatunhu gumi nerimwe munyika uko kune zvirwere zvakawanda. Vati chirongwa ichi chinouya apo zvipfuyo zvakawanda kunyanya mombe dziri kufa nezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe kana kuti tick-borne diseases zvakaita seRed Water pamwe nezvimwe zvakaita seFoot and Mouth.
With the projected negative impact of El Nino, we expect even higher mortality rate for livestock.
Nekuda kweEl Nino tinotarisira kuti zvipfuyo zvakawanda zvichafa uye kuchave nenzara kune vaya vanowana raramo yavo kubva pazvipfuyo.
Vanotsanangura kuti zvimwe zvichaitwa pazvirongwa izvi kudzidzisa vanhu kuchengetedza zvipfuyo zvavo nekuzvipa mushonga, kugadziridza madhibha pamwe nekuchera zvibhorani kuitira kuwanisa mvura kuzvipfuyo nguva dzose. Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obert Jiri vati chirongwa ichi chakanaka nekuti chinotsigira zvimwe zvirongwa zviri kuitwa nehurumende kuvandudza mabasa ekuchengetedza zvipfuyo zvakaita sePresidential Silage Scheme nePresidential Boar Drilling Scheme. Vationi kuda kwekusanduka kwemamiriro ekunze uko kuchaunza nzara, vanhu vanofanira kutora matanho ekudzivirira zvirwere pamwe nekuchera zvibhorani kuti zvipfuyo zvavo zvisafe nenzara.
Chemberedzo kwedu dzaidi dzaisunga mabhanzi gore renzara kureva kuti dzaigadzirira kuti pandanga ndichifanira kudya mukonde wesadzi ndaakuredusa chikwandi. Kana une mombe 15 rauti richiuya iwe hauna bhoho remvura unotengesa katu kugadzira bhoho.
Mukuru wefavo kuchamhembe kweAfrica vaPatrice Taller vati sangano ravo rinofara kushanda nehurumende yeZimbabwe pakubatsira kuti zvipfuyo munyika zvive neutano hwakanaka. Sachigaro vesangano revarimi vemombe dzenyama reZimbabwe Beef Producers Society vaGeorge Chiunda vati vamwe vanhu vakatovhara matanga nekuda kwezvirwere uye chirongwa ichi chichabatsira zvikuru.
Iyi programu iyi yakanaka ende toda kuti iextend kubva madistrict atavhara ndoona kuti zvinofanira kuwedzera madistrict anoasistwa in the same way.
Zvirwere zviri kunyanya kuuraya mombe munyika ndezvinoti babesiosis, anaplasmosis, heartwater nepeloriosis, iyo inozivikanwawo nekuti January disease. January disease yave kuwanikwa kumatunu mapfumba mwe pamatunu ose kumimunyika wechirwere ichi chauraya mombe dzinodarika zviuru mazana mashanu 500,000 kubva muna 2017 kusvika pari zvino. Chirongwa chaparurwa nhasi chichaitwa kwegore rose kumatunhu anoti Chivi, Chirugwi, Chirumanzu, Mberengwa, Insiza, Umswingmane, Centenary, Mount Darwin, Rushinga neMuzimbabwe ine mombe dzinodarika mamiriyoni mashanu nemazana mashanu ezviuru 5.5 million uye mukuru mubazi rinoona nezvezvipfuyo mubazi rezvekurima Dr. Pius Makaya vati nyika yakarasikirwa nemukana wekutengesa nyama kuAmerica neEurope nekuda kwezvirwere zvemombe. Nyika zhinji musadic dzakatarisana nedambudziko rezvirwere uye FAO inoti Namibia neBotswana chete ndidzo dzine mukana wekutengesa nyama kuAmerica neEurope nekuti dzakakwanisa kugadzirisa dambudziko rezvirwere zvezvipfuyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ranyorera tsamba kugorokota zvevashandi nemabasa waJulai moyo richivakurudzira kuti vadaidzire musangano wechimbi chimbi navo wekuzeya nyaya dzemari dzavari kutambiriswa dzavari kuti ishoma. Hatina kukwanisa kubata mamoyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi Ivan Zininga weStudio 7 abata vakafano bara chigaro chemutungamiri wesangano revashandi vaGoodwill Taderera kuti tinzwe zvizhinji.
Haya tukutsvaga pataka kumbira minister kuti tigone kusangana nekukasira inyaya yekuti mihoro yevashandi iite ichinzi tutsirwei kubva pairi pari zvino, nekuti yakambenge yari pa300 mumazuva mashoma apfuura. Zvinopa vakazobata tax, vakazobata pension, mari iyoyo yakabva yadzika kubva pa300. Apa hatisi kutaura zvekuma540 kwayaimbori kare, uye hatisi kutaura zve840 yatakati ndo yatiri kuda. Tirikutaura isusu takanangana nekuti mari yatava kutohora pari zvino haichakwani kuti mushandi agone kuti akwanise kurarama zviri maringe nezvatinosangana nazvo mazuva ese.
Vatambirana nacho chikumbiro ichi sei ivo minister?
Isusu takanyora gwaro iri havasati varipindura, asi tiri kune ruzivo rwekuti pasakachaira narunhare vanoratidza kuti vachiri kumhanya-mhanya kumaministries ane chekuita nemari kuti vaone kuti vanopiwa yatingati hamburope yakadii, kuitira kuti kana vachizovera kuzotaura nesu zvizova zvinooneka kuti vangatitutsire zvakadii. Apa hatisati taziva kuti vapedza here kutaurira akoni.
Munoona chikumbiro chenyu chichigona kuzadzikiswa here takatarisa mamiriro akaita zvino munyika nekuri kuenda nyaya dzeupfumi munyika?
Isusu kana takazvitarisa hationi chingatadzisa hurumende kuti zvizadzikiswe, nechikonzero chekuti isusu taimbori pa540 uye taidhimanda 840, but tiri kuziziva kuti vanogona kutadza kutipa mari inosvika ikoko kamwe chete. Saka tiri kutarisira isusu kuti vavachiratidza chino chekuti apo ne apo tinopota tichiwedzera tichiti toti takananga kugwaro redu ratakati 840, kunyange tichiziva zvedu kuti mari ratinonyatsofanira kunge tichipiwa itori pamusoro yatingati chiuru ndiyo 1000 yaika
ndizvozvo. Avanga vari vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGoodwill Taderera vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seAmnesty International, sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nerevadzidzi reZimbabwe National Students Union ari kushora zvikuru kurumiswa nembwa nemapurisa kunonzi kwakaitwa mumwe mudzidzi wepaSt Faith Mission kumaNicaland neZuro mushure mekuratidzira murunyararo kwakaitwa nevadzidzi avo vaiti havasi kufara nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Mapurisa akaburitsa mashoko kuvatori venhau kuti achiri kuferefeta nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata mukuru weAmnesty International Zimbabwe amai Lucia Masuka.
Isu seAmnesty International Zimbabwe tino
Shora shukuru, zvakaitwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police, nezuro pachikoro cheSt. Faith High School kwaRusape. Apo pavaka saidzira imbwa kuvana vechikoro vepaSt. Faith avo vaitaridzira vachinyunyuta kukwidzwa kwanga kaitwa mari yechikoro ne$600.
Vana vechikoro ava vanga vaine kodzero yekutaridzira sezvavakaita izvi kana kuti pane zvavakakanganisa.
Kutaridzira ikodzero inofanirwa kuchengetedzwa nokusumudzirwa nehurumende.
Ndeapi matano anofanirwa kutorwa nehurumende pakugadzirisa nyaya iyi?
Tinoda zvekuti hurumende itarise nyaya iyoyi, iongorore zvakaitika nezuro paSt. Faith High School. Vakutora matano akafanira kuna avo mapurisa achawanikwa akadarika mutemo nokusaidzira kwavakaita imbwa pavana vechikoro.
Mukuru weAmnesty International Zimbabwe, Amai Lucia Masuka, vari parunhare muHarare naTaboka Ncube weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emu Israel anoti apinda pachipatara chemuGaza achita ane humbo wekuti muri kuchengeterwa zvizvarwa zvayo zvakapambwa muna gumi guru kana kuti mune mitumbi yevamwe vakapambwa ava. Asi bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti mauto eIsrael auraya munhu umwe chete nekukuwadza vanhu vakawanda. Israel inoti yave kugadzirira kurwisa guta reKhan Yunis ichitsvaga vakapambwa vanodarika zana. Asi izvi zviri kushorwa nenyika dzakawanda dzinosanganisira Australia, Canada neNew Zealand. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vatanga kuungana muAddis Ababa kuEthiopia kumusangano wavo wepagore. Dingindira regore rino rakanangana nekusimudzira kubatana uye kuchengetedza runyararo. Munyika maita gakava rinotyisa panyaya yekudzingwa kwevanhu pamisha nemumapurazi nehurumende. Kusvika pari zvino vanhu vanoda kusvika zviuru zvina vasungwa pasi pechirongwa chinonzi Operation Norland Barons and Illegal Settlements. Asi kumasvingo nhasi dare repamusoro rati hurumende imbomira kudzinga vamwe vanhu vanga vave nemakore 40 vari pamisha pavanga vodzingwa nehurumende. Vagari ava vari kumanikidzwa kuputsa vega dzimba dzavo, kusiya zvirimwa muminda uye kusiyisa vana zvikoro sezvo matare ari kuvapa mutongo wekuti vabve nekukasika kukundikana kwavo vokandwa mujeri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavhaza pamwe negweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice Advocate Kennedy Masie. Tatanga nekubvunza Dr. Mavhaza kuti vanoti kudii nekudzingwa kwave kuitwa vanhu munzvimbo dzavanga vachiti ndiyo misha yavo.
Chokutanga baba ndechekuti kubviswa kwevanhu munzvimbo dzisina kufanira harisi basa reZANU PF. Ibasa rehurumende. ZANU PF haisi hurumende, kunyange hayo iri muhurumende. Ibasa relocal government emaarea iwayo neministry iri in charge of that. Asi kunyange zvakadaro hazvo, ini ndinobvumirana navari kunyonyota nekuti nguva yacho yatingati pachirungu timing yacho haina kumira zvakanaka. Vamwe vakarima chibage chavo chatokura chambomira kukohwewa, vamwe vakarima madomasi avo vari kudzisiya zvakadaro. Utsinime hwacho hwekuti zvavanga wavi magore rese uri kusiyiswa zvakadaro, utsinge husina kufanira, hazvifaniri kuitwa nevanhu vanonzwirana nevanhu veganda rimwe chete. Munhu ari kuita izvi kwachange ndichoda kunyangadza zita remusangano, ada kunyangadza zita rehurumende nekunyangadza zita raPresident.
Regai timboenda kuna Advocate Masie tinzwewo kuti vanoti.
Ndinosapota mashoko ari kutaurwa naDr. Mavhaza and nhasi ndinofara kuti at least vaona kuti hurumende yeZANU PF ine utsinye hwokuti inokwanisa kuva ichibvisa vanhu panguva isina kufanira, uyezve ichibvisa vanhu zvekare vanhu vanenge vakaallocatewa nzvimbo idzodzodzo nemachiefs nemamalocal traditional leaders. Ivo vanovawo vari vanhu vatogara chizivo kuti vanhu vanenge vachitsigirawo musangano weZANU PF. But zvisine hazo izvi zviri kutaudza kuti hurumende yedu haina yatingati hanya nevanhu. Tikuona kuti pane vamwe vanhu vavakuchibatwawo vavakuchibviswa munzvimbo idzodzodzo vanosanganisira vanosapotawo ZANU-PF vavakuchinyunyutawo vachitaura kuti aiwa onai zvakuitika kunoku hazvina kuringana. Saka izvi zvinhu zvatagara tichiona zvichiitika but pane zvino izvi zvakuchiitika manje ndezvekuti zvakuchibata nango iwo machiefs nematraditional leaders acho avo vaichiallocata land vasinawo mvumo and zvakuchivadzokera manje takuchiona manje izvi zvakuchiitika manje zvokuti vanhu vakuchidzinga panzvimbo.
Dr. Mavhaza, mataura eminyaya yekuti vanhu vari kusvibisa zita remutungamiri wenyika nekudzinga kwavari kuita vanhu mumapurazi, asi tiri kutonzwa kuti iwo mutungamiri wenyika ndo vanototungamira mberi kutaura kuti ivhu nderavo vanhu ngavabviswe.
Aiwa, mutungamiri wenyika ari kuti vanhu ngavabviswe, haana kuti vabvisei nhasi. Pane anonzi Manyemwe ekuti wanzwa mutungamiri wenyika achitaura iwo akupinimidza kumhanya kunobvisa vanhu. Vanhu vaifanira kupiwa nguva yekukohwa vobva vatsvagirwa pekuenda. Nekuti mutemo kana uchinge wandibvisa panzvimbo unofanira kundiisa pane imwe nzvimbo yakafanira. Saka kana munhu achinge akapiwa paari kugara nasabhuku kana nemadzishe emudunhu mavo, madzishe akatadza kana kuti akaita zvisiri pamutemo, asingape dambudziko kumunhu ateedzera mutemo wacho. Zvinoitika pane zvekuti hurumende inokutsvagira replacement area to stay.
Advocate Masie, pane kodzero here yekuti vanhu vacho vatombobviswa? Nokuti kana vagara ipapo kwemakore anodarika makumi maviri, uchamubvisa uchimuisa kupi munhu iyoyo? Ndo patiwo pamusha pake
kuchikora kwekodzero dzevanhu, especially ikodzero iri muconstitution yeright to shelter. And iko zvino sezvamataura vanhu vakawanda vava nemakore vachigara ipapo apa, and hurumende yagara yaiziva yaine notisi yekuti vanhu vaigara ipapo. So zvakuchiitika panapa ndezvekuti vanhu ivavo havachakwanisiki manje kuti vachibviswa semabvisiro avakuita kuta senge maybe vachangobva kugara ipapo without alternative yatingati places to go. Saka zvinhu zvakadai so zvinofanira kuchigadziriswa nekuburikidza nokudzidzisa vanhu ende uyezve nekuchigadziriswa mutemo kuti uve uchiva very clear pazvinyaya.
Dr. Mavhaza, tipende chirongwa, ringagadziriswa sei dambudziko iri?
Atinzwiri avo vasati vabviswa dai vambopiwa kana yatingati reprieve, vawane mukana wekurongedza wekukohwa vopiwa munguva yekubva.
Vamasiye,
pave zvino izvi vanhu varipo dai vapiwawo yatingati reprieve. Saka izvi zvatikuona izvi zvinhu zvisina hunhu ende hurumende yafanira kuzvigadzirisa izvozvo.
Avanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Kennedy Masie vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vari parunhare kuTexas muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kune vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF, Dr. Simba Mavhaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvedare reHouse of Representatives remuAmerica, iro rakavhota kuti gurukota runoona nezvemukati menyika vaAlejandro Mayorkas vasiye basa nekutadza kugadzirisa matambudziko ave kumiganhu yenyika zvepakuti vakawanda vapinde muAmerica nekuMexico vachitsvaga upoteri. Asi kunyange dare iri rakavhota, zvinogona kusatambirwa nedare reSenate iro rine nhengo dzebato remadhemokrasi dzakawanda. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vanoti izvi hazvisati zvamboitika muAmerica kwemakore anopfuura zana nemakumi mashanu, asi vachiti hazvirevi kuti vaMayorkas vachasiya basa ravo.
Wangu taona vaMayorkas vanova iwo Homeland Security Secretary vachiitwa impeach ne Congress. Congress iri kutaura kuti vaMayorkas vanga vasingagoni kuita basa ravo rekuchengetedza maborder eAmerica, uyezve vari kuvapomera vachiti havana kunyatso kuita basa rakasimba rokuona kuti kuborder uko kuri kupinda vanhu especially kuTexas uko vanhu havasi pauko vachipinda vasina mapepa.
Kana munhu achinzi aitwa impeach, zvinoreveja izvo?
Kuimpeachwa kutaurwa kana kuti kuitwa kunenge kwaitwa neCongress vachitaura kuti aiwa munhu afa kusiya basa nokuti haasi kugona kuita basa raakaapointwa. Sezvatoziva Congress ndiyo inowanzoita maconfirmation evanhu atingati vese vanoshandira hurumende wakada se mama sekretaria ema patu paka siyana siyana emu rumende seka iwo warutaiwa isat sina chivimbo na wama yoka kuti wanu kwansa kutabasarawo rawaka pikira kuti wanu fogawa chiita
kuita impeach guruko tare urumende kunu etu wakajinje remu Amerika
kuimpeach wa uku kwa itwa wama yoka chunu sina kufira chambo zoitika munu Amerika for makura tinga 150 years saka chinu chitwa ende zviri kutadzawo zvekare kuti zvinhu zviri kubuditsa atingati kupatsanura na kukati pema Republicans nema Democrats nekuti ma Republicans ndio vanga vane vanhu vakawanda vangosiwa ne munhu mumwe chete kuti paite like separation ma votes acho ma Republicans anga ne 214 ma Democrats ai opposa kauti vane vai opposa zvekare kuti vama yoka vasadzingwe vanga ne 213
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano re All Hands on Justice vaKenneth Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica natanonoka wandiwe Studio 7 yave ngorereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
kare muchipindi ndiro kwadzwa nezvekuita hurumende zvekutorera patinogara vachitengesera machaina isu vana vedu havafundi madokota hospitari wasika usina mare aurapi saka handisi kuziva kuti iyi hurumende iyi ichiri iye yakatangwa navamugabe 1984 nokuti vava kutouraya vamwe vanhu tatambura isu kuchipindi isu gavhumende iyi yatirwadza haisiri ya 1980 iyai
ya mazoiona kanyaya yayo dzano iya inobudai ichikushandisai asi kana yapedza kukushandisai mangofanana nechikorogo chinongonorashwa pazhi chikada kutsikwa chongo tsiku imimi makambozvionepi kuti masabhuku anonzi hakuna chinoisabhuku kana kuti asabhuku waita mhosva chifa asina mhosva pane munhu angaisa munhu chifa asingazvizivei kana kuti zvinhu zvino zvese zvine chibva pemisheni kubva kuna mambo iyemi masabhuku ndimi munotsikirira vanhu muchinzi muchiti hei voterai apa zvichibva kumachifiwayo akudzingwa akunzi haana mhosva zvimwe zvinhu sunurai regai vanhu vaite zvavanoda munyika yavo mashiwa nhasi uno maakunotongwa nemi masabhuku hamufungi
mazera sei hama adiwa vashamarari navateereri ndiko vabvi imi munoti kutaura kwaita munangagwa kuti matitle deeds vanhu okepuwepi ndimakanyengezwa kuti kuchavana matitle deeds tarisai vari muminda mirefu vari kudzingwa imi muchangoramba mungori vanhu inzai zvakataura munangagwa kuti ivhu nderehurumende ndera munangagwa kwete kuti ndere state asi kuti ndereiye munangagwa pachakwe saka achingeita madiri acho china zvinenge zvichireva kuti nyika nevhu ndezvake kutoita samwari chaiye chaiye asi masabhuku ariko madzisha ariko haasina basa ndozva zvaakutoreyaipo pa chenjerai pose pamakagara kuti any time munogona ngonzi chibvai pakuda kuuya machina machina ichanzi zimbabwe china nyika yezimbabwe
ya inini ndanga ndichida kukuti zvangu kuma all veterans neyouth yezano nemasupporters ese zano ngatimbotarisaka kuti kubva zvapinda vamunangagwa pachigaro chii nechii chavasvimudza muisei timu repachipinga
sendinongoona hangu kunge mapurisa ezimbabwe muchikafu chavanopiwa kumakembi kwavoko chinenge chakaise zvinodhaka nokuti haungawani munhu anotambira nzungu achisakaidzira vana imbwa nezvimari zvavanopiwa vamwe wacho achitoramba kuenda kumuchandigere nekuti anozive kuti hakuna chendinowana vanotoda zvavanongongwavhangwavha kuvanhu vachamisa ruvara rweblue rwenyu urwu rune hope katingoramba takashinga mukomana wetu musidhiye
tinotenda vateereri musakangana vachirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mukuzvisimudzira mumabasa avo kuburikidza nedzidzo nemabhizimusi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Taboka Ncube.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 15 kuNhlolanja 2024 ngudabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, oyemela izengeza West edalele parliamente umnumzana Job Sikhala namuhla ophunyike ukuyahlala ejele owesikhathi eside ngoba uMandjebe keceleni isigwebo sokuba ayefika okwenyanga phose ezilichumi 9 months. Abalela amalungelo oluntu bayakusola okwenziwe ngamapholisa esikoleni seSt Faith High School lapho alumise izifundi ezikade zitshengisela zikhona nawokhweza okwenhlawulo zesikolo ngezinja. Ukulisana kuyaqhubekela phambili kumalunga e-TCC asekela ozithi nginobhala jikelelo waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu, njalo sokuphume amazwi ama-audio ebulenjini sebethukana lokwethuselana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Oyemela izengeza West edalele parliamente umnumzana Job Sikhala namuhla uphunyuke ukuyahlala njalo ejele ngoba uMantshi ebeke eceleni isigwebo sokuba ayepika okwenyanga phose ezilichumi 9 months. Phezu kokubekwa eceleni kwaleso sikhathi sokuya entolongweni, uSikhala uphinde wahlawuliswa amadola eMelika angamakhulu amahlanu i-$500. Ukubika umlondolozi Ndlovu.
Amagqwetha labalwela ilungelo loluntu bathi isigwebo esethulelwe uSikhala asibamangalisi. UMantshi Ferenc Chakanyuka akazange azihluphe ukulandela inkuthazo eyenziwe ngamagqwetha kaSikhala ukuba athole amacebo edayela phezulu ele High Court andubana ethule isinqumo sakhe. Igqwetha likaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uthi uMantshi uFerenc Chakanyuka kakhuluma ngalutho ngomthetho obizwa ngokuthi nguSection 31 of the Criminal Law Codification Reform Act owesulwa engalweni zemthetho kulandela ukukhonona okwenziwa ngabasebenzela iphephandaba leZim Independent uConstantine Chimakure loVincent Kayia okwenza ukuba idayele High Court lithi umthetho lo kawulahlwe. Kulabanye njalo abagoqela intatheli izindaba umnumzana wophothi ngono abake betheswa amacala afanayo. Kodwa igqwetha elikhulu likahulumende uJustice Uladi uthi umthetho lo waguqulwa ngakho ke kulungile okwenziwe lidale likaMantshi. Unkomo uyakwala lokhu.
A law that was nullified by the Constitutional Court, the highest court on the land, in 2014. That notwithstanding, the magistrate proceeded to pronounce a sentence, and Job Sikhala has been sentenced as follows. 9 months imprisonment, wholly suspended for 5 years on condition that he doesn't commit a similar offense within the specified period. Further to that, he has been ordered to pay a US dollar fine, $500.
Ingcweti kwezomthetho oligqwetha umnumzana Fanele Ncube uthi kuyadanisa ukuba uMantshi kazange azihluphe ngokukhangela inkuthazo yamagqwetha.
Ukwehluleka kukamajisti ukulandela lokho okwakhulunywa ngamaluya kuveza ukuba umthetho welizweni leli kawusalandeli.
Kodwa elinye igqwetha unkosikazi Siphiwe Dube uthi uMantshi ulandele umthetho.
Lobanje omajustice belakho ukulandela lokhu okuthiwa ngama-lawyers. Umajustice kulolu daba usebenzise amandla akhe walandela umthetho ngendlela awubona ngawo.
Iningi elisekela umsebenzi owenziwa nguSikhala lithi uyadanisa ukuba uSikhala utholakale elecala. Umnumzana Comfort Ncebe yenkosi Mpofu ngomunye wabo.
Icala ayigwetshwe ngalo alikho, njalo icala lalelo lakuthengisela ukuba alikho e-High Court.
Ilunga leZanu-PF Central Committee umnumzana Mabutho Moyo uthi udaba lukaSikhala alulani lebandla lakhe.
Lapho inkantolo ingakhipha amaqiniso abangavumelani lawo, sokuthiwa yiZanu-PF ethe hayi lokho nje ebandla lezwana PF sikujwayele asonto esingathona sizigincisa ngayo kumbe sithi sichitha isikhathi lokho kusekelwe ngumnumzana Ziyambi Ziyambi umphathi intambo yezemthetho kuhulumende weZimbabwe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abalela amalungelo oluntu sebesole ukulunyiswa ngezinja kwabafundi besikolo seSt Faith High School eSerusape eManicaland ngamapholisa izolo ngesikhathi ebetshengisela bekhonana ngokukhweza kwenhlawulo zesikolo. Omunye wabantwana laba ubikwa elimele kakhulu enyaweni. Amapholisa athi asaphenya lolu daba. Inhlanganiso ezilela amalungelo oluntu ezigoqela iAmnesty International Zimbabwe, ATUZ, lenhlanganiso yezifundi ezinaso lazo zikhuphe imibiko zisola okwenziwe ngamapholisa lokhu zisithi kwephula imithetho yelizwe. Uhlazelo ludaba eStudio 7 ixoxa lomunye wabakhokeli benhlanganiso emela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, umnumzana Munyaradzi Masiwa.
Into engani iyasikhathaza nxa sikhangela ukuthi amapholisa asebenzela uhulumende bayekela izinja zisiyaluma abantwana esikolweni. Abantwana laba ababanganga umsindo, bebengekho violence. Abantwana laba bebetshengisela ukuthi hayi akuhambi kahle lapha esikolo. Siyacela ukuthi imali zama-school fees ziyesihlwe njengoba bona abazali babo bengakwanisi ukubhadala imali lezi.
Ye, sikhangela ilungelo labantwana elokutshengisela kanye lelungelo lokuthi bathole imfundo. Lokhu kutshoni konke lokho okwenzakala?
Lokhu kuyatshengisela ukuthi silabantu kuhulumende abangela abantwana abafunda eZimbabwe. The bulk of abantu abakuhulumende balabantwana abafunda phesheya ngaphandle kwamazwe okwelizwe leli. So siyabona ukuthi babalandaba lodubo oluhlangana labantwana bethu lapha eZimbabwe. Sibona njalo ukuthi nxa uhulumende esenza amapolicy uyiphansi ukuzokonsulta abazali, ukuzokonsulta ababalisi, ukuzokonsulta even bona abantwana.
Pho kungenziwa njani ukuthi kuqedwe lolu dubo?
Lolu dubo luqedwa nxa kungaba le political will kuhulumende. Uhulumende ngahlala phansi ethi siphambanisa loku laloku laloku singakulungisa njani. Egenuine uhulumende engabuya kuzokonsulta, ukuzobuza ababalisi, ukuzobuza abazali, ukuzobuza abantwana ukuthi lifuna imfundo enjani, lifuna ukufundiswa njani, lifuna ukufundisa njani lina matitsha. Singaqeda udubo nxa kungaba neconsultation phakathi kwethu.
Umnumzana Munyaradzi Masiwa ngowenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe limuze exoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Amapholisa aqhubeke ephenya udaba lokudutshulwa kwabantu emkhosini okujabulela ukunqoba kweqembu lomdlalo webhola leMelika eleKansas City Chiefs emncintiswane nomkhulu oweSuper Bowl izolo. Kulomuntu oyedwa ofileyo kwalimala abangamachumi amabili kulesi sehlakalo. Kubotshwe abathathu kodwa injongo yokudutshulwa kwabantu lokhu ayikaziwa okuyikho okudingwa ngamapholisa. Njengeminyaka yonke iqembu eliyabe linqobe kunkezo yeSuper Bowl liyenza umcimbi obuthanisa inkulungwane zabantu abafola esitaladeni bejabula. Kodwa ngolwesibili imfanekiso yamavidiyo itshengise abantu abaningi bebaleka kuxokozela ngemva kokukhala kombhobho. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika, umnumzana Mkhululi Ndabambi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
ukudutshulwa kwabantu sekukhanya sekuyinto yansuku zonke. Kuyadanisa ukuthi irally engangele Kansas Chiefs sebe after 3 pitting sebe wine iSuper Bowl izilandelana, kuthi kungaba khona ongafuni ukuthi afike ephakamise ama-celebration. Uma ukunazelela nje lapha e-America, it would have to be umuntu ovela ngaphandle. Kukalutshwana ukuthi edorobheni ohlala khona okule team edlala khonapho abantu bakhona ubazondo ukuthi mhlabe sithini ubadubule. But lakho interference indaba azikasi-information kakhulu ngabantu laba. Usually sesizwe ngama-affiliations abo ukuthi ngama-right wing kumbe ama-left wing kumbe ama-Nazi. Sesizwe lama-Facebook abo, you know, lezi nto abazibhalayo ama-manifesto. Lapha asikezwe ku-intention isihloso ukuthi kade everything points to i-right versus left, kodwa asikezwa. At least mina angaboni ukuthi abantu laba what was their persuasion. Abantu abaphonga ukuphazamisa izigangi kumbe kubeyikwini.
Khona ukutholakala kwezibhamu ukubona njani, njengoba sizwa kuthiwa umuntu uyenelisa lokuthi athenge umbhobho ku-internet?
Isibhamu sigcwele la e-America. Isibhamu sinjengemota. I-gun industry lapha e-America is too big and too powerful. Umuntu nguye ophakamisa isibhamu adubule. We've heard that abantu bethi, but then why kusiba khona? Kuyafanana lasekhaya labantu abasibusayo kulo uhulumende, kodwa kabayenzi kabakusebenzisi kuhle, you know. It's what umuntu does. There's a saying it's better to have it and not need it than need it and not have it. Isibhamu is one of those things ukuthi mhla sifuneka umuntu esekugqekezela uzasifuna khona lapho those 2 seconds. Laba abayizigangi ayisebabona ukuthi bayizigangi, but i-gun culture in America is just too ingrained ukuthi beyikhuphe ebantwini. Njalo the citizen feels empowered and protected, and lawe awusoze uphumbe ukuhamba nje uphunga udelela omunye umuntu, like asoze aphunga ukudelela ngoba ukwazi ukuthi uthwelele, la ukwazi ukuthi uthwelele. I-gun is an equalizer, so it makes abantu be respected. Laba bagangayo hayi baganga ukuganga ikhona ukuganga.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi yisizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseOhio khonapha eMelika. Ukulisana kuyaqhubeka kumalunga e-CCC asekela uzithi nginobhala jikelelo waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu, njalo sekuphume amazwi ama-audio ebulenjini sebethukana lokwethuselana, ikakhulu ngoluhlu lwamabizo alabo abakhethiweyo ukuthi babe ngamalunga edala lephalamende le-Senate. Ababe kulezi zikhundla baxotshiswa ngumnumzana Chabangu. Ubuhlaziya lolu daba usithanekile emhlanga we-Studio 7 ukuxoxa legqwetha likamnumzana Chabangu, umnumzana Ngqobani Sithole, endawonye lonkosazana Soneni Moyo, othi kwakufanele angene ephalamende njalo ongomunye ozwakala esola abanye kuma-audio la. Nguye osungula lingxoxo.
Engisolayo ukuthi sekuyenze ngendlela ekade sisola ngayo uChanisa. Otherwise uChanisa engenye okwengcono kakhulu. Laba sebeyenze okudlulisileyo bazenzela ngendlela abafuna ngayo, bangasikhonsulti lathi njengama-double candidate. Bangakhonsulti uChepe seng kungabazisayidela ukuzenzela bodwa.
Mnumzana Sithole, ungathini ngamabizo la matsha akhethiweyo?
When izinto eziqalisa kade kulama consultations akade senziwa, of course ama consultations lawa angabe engayintudanga yena umama njengoba esitsho, kodwa kulama consultations ayenziweyo kulezinqumo ezenziweyo ama decisions la asebuyile abuye as a result of interim secretary general we CCC consultile u CCC ukufakwa amabizo wona lawa. Going forward, I think that I'm your advisor in the legal fraternity, I include the Senate person and Uga Westcat, because it must be a collective decision. I want to vote.
Ungasitshela mnumzana Sithole ngoluhlu lwamabizo olwaqalisayo ukuphuma lolwesibili?
Ngingaye ngawazi wonke ngokuma kwawo as I speak right now. kodwa ngikwaziyo ukuthi wena lana amabizo akula amabizo atshintshwayo and from the instructions that I got ukuthi amabizo wona lawo ayevele khona yohambayo kodwa kwazokuba labanye abantu abacabanga ukuthi kufuze babe mbaxandile batholakale bekwenye indawo njalo bekwenye indawo labo yibo engikwaziyo ukuthi kwazokuba ne-consultation futhi amabizo lawa abiswa ehofisini ukuthi yikho lokho sokuthetha indawo is it legal ukuthi kuhambe ngendlela yona leyo sakubona kufanele ukuthi hayi ncomto embaxambili kungakuba mbudini akula ngenye indlela kufuze kube yikhona kokukhona
nkosazana moyo uyamuzwa lapha umnumzana Sithole ungathini ngakutshoyo
bona kutsho bazenzela bebodwa thina sasingasatshelwa lutho okwamalisti engikhumbulayo ukuthi amalisti ayihambile kwakunamalisti ayi-2 amalisti engu-2 azange sibe kwazi ukuthi eyinye ye-2 yangikhona yiphi sikhona esibuzwa-ke sekuphuma-ke kugazethi nge-Friday ukuthi hhayi yibo laba bantu abakhethiweyo kusho ukuthi bona bezikhetha bebodwa thina singazi lupho
Mnumzana Sithole kambe ukuthi ngabe kulungiswa njani lokho
ibandla liyabuya lizakhuluma ngendlela ofuze libanjwe ngayo umama kangeka complain just because yena utholakale esephandle or utholakale kulasakhonsaltwana she must be part of the leadership she must be part of the decision making yinto okukomplainwa ngayo okwenza ukuthi kube lento yonke le esisenzakala yokuthi kwaba ne-leadership vacuum kutibusini isilele sokuyi-cult so to speak ngakho-ke all those things have to be reversed abantu batholakale besenza ama-decisions beconfronte i-problem ekhona elizweni as a unit ngoba ukuthi abantu babehlala belokhu bekhombelana imini bekhombelana imini akwakhi isizwe so umama nxa elento akukhonona ngayo kumele ukuthi ayingeje i-interim secretary general babuye beyimbumba
ungathini ngalokhu lakhulumisana yini la umnumzana Thabo
qinise sibili ukuthi kwakufuze kuxoxiswane uthaba ngivela sizange ngesihlale naye phansi sixoxisane bese kulamagrupu vele angu-2 ikhokhelwa nguye yena uthaba ngesayidini labo thina esiyithi esaqala into leyi laye uthabanga la madabu candidate salahlela le khatshana le akuye sephansi kukhulumiswane kuzwane ukwenzela ukuthi abantu labo besilandele ngendlela eyiyo ngoba khathesi kunje abantu vele bayacomplain ukuthi uthole okuthi omunye umuntu ofake kulisi yona la akulamuntu vele omthandayo lapho ahlala khona ngezizathu ezithile abantu bayawona phela phandle la so yikho besicela ukuthi ngabe i-SG iyayehlala ephansi abuye sikhulumisane njengokuqala into yona le esayiqalayo yama-double candidate
kodwa ubona ibandla leli liqina yini njengoba sizwile kuma-audios aphumileyo ukuthi bekungani kulokwethuselana lokufuthelana lokusolana
hayi mina ngibona zisakwalo ibandla le-TPP alisayithandile selifile selibulele kudala ngabantu bona abayibo abazithi bona bafuna izikhundla so yibo ababuyileyo batshelela usengeza eceleni bathatha into le-raisa-ke kwelinye izinga le singalaziyo ukuthi lizinga elinjani so u-TPP vele kasekho lapha kobulawayo
kodwa ubona ingani kule kusasa yini kuleli elikamnumzana Chamisa sibonile umnumzana Siziba lo mnumzana Chivaya behamba beqoqa abantu
baba umnumzana Chamisa engayekela i-dictatorship hhayi engakhokhela kuhle ibandla lakhe but engabe lokhu econtinua ngakhona lokho akwenzile hhayi lalo aliyindawo ibandla lakhe
lo ngumnumzana Nqobani Sithole igqwetha elimela umnumzana Sengezo Chabango zithi ngunobhala jikelelo we-TPC ubexoxa indawo enye lo nkosazana Soleni Moyo owebandla le-TPC
Zimbabwe
okwamanje wothi size udaba luveza imibono kahulumende weMelika
i-United States ikhangelele ukwamukela abangane bayo bomanyano we-NATO eWashington ngesikhathi sehlobo emkhosini wokuthakazelela ukusungulwa kwe-NATO eminyakeni engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 edluleyo kutsho umeluleki kugatsha lwezomvikela olwe-national security umnumzana Jack Sullivan ekhuluma emhlanganweni lentathelizindaba esigodlweni se-NATO usullivan wengeze wathi Umhlangano lo uzaveza iqiniso lokuthi umanyano weNATO mkhulu, uqinile, futhi ubambene ukwedlula ezikhathini ezedluleyo. Udaba olumqoka oluzahlafunwa emhlanganweni weNATO lo eWashington ngoNtulikazi ngolokubambana kwalumanyano ekusekeleni iUkraine, kutsho uMnumzana Sullivan. Wengeze wathi uPutin ubelokhe elethemba lokwehlukanisa lumanyano, kodwa namuhla sizwile futhi ukubambana okuqinileyo okungakaze kuzamazame kusukela kuqala lokhu kuhlasela kweRussia ngobudlova eminyakeni cishe emibili edluleyo. UPutin ubekhangelele ukubona usekelo lwethu ludeda. Namuhla ngizwe izithembiso ezintsha ezivela kumalunga eNATO asekela ngokubambekayo abantu baseUkraine abalesibindi abalwela ukuvikela ilizwe labo. Mayelana lokubambisana umthwalo, iMelika ikhangelele ukubona amalunga eNATO amanengi egcwalisa isivumelwano sokubhadala isilinganiso sokubili ekhulwini i-2% semali yokuxhasa iNATO. Olunye njalo udaba oluzakhulunywa emhlanganweni weWashington ngolwendlela yokuqinisa ingatsha ezibumba izikhali zokuzivikela ukuze sandise ukukhiqizwa kwamakhono abalulekileyo, kutsho uMnumzana Sullivan. Wengeze wathi, futhi akukho nje mayelana ngezinombolo, kumayelana ngemihlobo yamakhono okudingeka sitshale kuwo, ngoba impi le eminyakeni emibili edluleyo isifundise ngokuguquka kwendlela yokulwa kusetshenziswa indlela zakulezi nsuku i-technology, futhi iNATO kufanele ihlale iphambili kulokho. iNATO isiqalile ukujulisa ubudlelwano bayo labangane bayo emhlubulweni we-Indo-Pacific, kuchaze uMnumzana Sullivan. Lokhu akukho mayelana ngokuletha iNATO e-Asia, kumayelana ngokusebenzelana ndawonye labalomqondo ofanayo e-Indo-Pacific kungxaki ezithinta umhlaba wonke ezifana lezobulembu, i-cyber security, ezomnotho, ukwanda kwezikhali zembubhiso eze-nuclear, lokusebenzelana ndawonye kwe-Russia, i-China, i-Iran le-North Korea, phakathi kwezinye izindaba. Abacebisi kwezomvikela abavela ku-NATO baphinde baxoxa ngesimo se-Middle East, okugoqela ingozi elethwa yi-Iran ekuzinzeni kwalumhlubulo kanye lombono wendawo elokuthula, ephumelelayo, exhumeneyo. iNATO ikhangelele ukwamukela iSweden maduze njengelunga lesi-32, kutsho uMnumzana Sullivan. Umhlangano weWashington Summit uzaqhubeka ngokwakha umanyano wezomvikela lo obalulekileyo njalo olamandla owaziwa ngokuthi iNATO.
Veli lalele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Esigabeni sabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa loNkosazana Mildred Nkomazana othenga impahla eDubai ezithengisela abantu labosomabhizimusi eZimbabwe.
Kodwa kuyasebenzeka khona ma usabambile size kuyasebenzeka, kodwa akuyona indawo ukuthi ngazitshela ukuthi zisebenze nomphelo. Angeke ngize ngisho kuyakumele ukuthi nje mayekuthi ithuba mhlawumbe likuvunyela lasephoketheni kuvuma, kuyakube yikuhlakanipha ukuthi kube khona into oyenzayo eceleni. O mayekuthi uyabubona ukuthi hhayi vele ngilelisi, njengoba ngiye ngabonisa laphana insimbi zemoto ukuthi uyakwazi ukuzithenga lapha uzihambise ekhaya. Ma ungakwazi ukuthi uvule indawo enjalo yokuthengisa uvule izithuthi empahla nawe uyakwazi ukuthi uphile ngoba yindlela abantu abaphila ngayo. Silokuthola izicelo zokuthi sifuna amaphesimu angaphe, amaphesimu futhi siyawathola bese sithumelele amafoni ama-refurbished ifoni mayeukuthi bekhona abawafunayo siyabathengela futhi sithumelele ama-laptop brand new and refurbished nakhona ngiyizinto engizenzayo ma ngizitholile umuntu othi uyafuna ngiyathenga ngiyenza isiqiniseko sokuthi umuntu ukutholile kumbe zinwele zona lezi ama-brazilian Italian Peruvian ngiyenza isiqiniseko sokuthi umuntu lokho sikakucelile ukutholile kuye kwafika ezandleni zakhe ngoba kufike kuyimali yakhe. Ngingashisa sengile mnyaka ngiqale ngo-2020 ngisathengela abangani ma ngiyekhaya ngiphathela abangani ma ngiyekhaya ngiphathela abangani kwaya ngaze ngaya ngabona ukuthi ngiyabe ngibathola abanye abantu ithi ngiqalise ukuthi ngithi ngathola mhlambe ihlanzana labantu bese ngiyahlanganisa sengifaka ku-Korea bese ngithumelele ekhaya.
Sizokuthiwa kathesi kulabanye abafuna ama-t-shirts amaningi kakhulu usithela ngamakushana lokho.
Yebo, ngilaye ubhuti uqale ngingathi ngemva kokusha kwemfakayana ukhona ubhuti engithumelela kuyimali esuke South Africa. So saye sathi sixoxa nje esithi uyazi ngifuna i-iPhone angazi ukuthi ubuya yini. Ngithi wawungakazi ukhulume ngoba sihleli sihlangana mangifike. Okwamanje sengizobuya kumnyaka ozayo ngoba sengiphuma ekhaya ngekakade. Wasethithi kulungile. Ngase sithi ngaphandle kwayo yodwa zikhona ezinye izinto engingamtholela zona ezithengiswayo ngoba ngijwayele ukuthi ngumuntu othanda into zebhizinisi. Wasesithi yazi ibhizinisi yilize lesibongo sami. Wasethi ngizokuxhumanisa-ke nabanye njengoba imisize manje kwasha ngiye ngixhumanise nabanye mhlawumbe sebengakhona ukuthi bezame ukuthi-ke compare izinto eziphuma e-South Africa bhotwana ngeziphuma ngapho babone ukuthi ikhali injani. Yikho-ke ukuthola kwami ubhuti yena loyo ofake i-oda bengihambe benginempahla ebezihambile ezinye zaziye ethinoyi kulo munye ukuthi olesitolo lapho ithengisa impahla. So lami ngase ngifake ezami abo-handbag nezinye nje izinto ezimbalwa nje ezazikhona ngase ngishumelele. Zithe zifika wasengifakele umeseji ukuthi akula yini into oyithumelileyo yokuthengisa ngathi yebo ingabi kukhona izikipa zikhona. Wasesithi zikuthi ngamlayela wahamba wazithatha hayi kusho ukuthi wazithanda. So ngemva kokuthi athengise lezi wasesithi ngibone ngathi sekumele ukuthi yinjani sivele sisebenzisane kube la masamashete engiwathumeleyo nomunye layo ubhuti futhi laye ngakithi kulesitolo edolobheni phakathi koBulawayo.
Unkosazana Mildred Nkomazana ngothenga impahla kwele United Arab Emirates ezithengisela osomabhizimusi labanye abantu kwele Zimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseDubai. Okwamanje wothi sizwe imibono yabanye abalaleli beStudio 7.
Studio 7 njani balaleli nabasakazi. Hawu ngithanda ukukhuluma ngobaba lokuthi u-Angliston Sibanda lo. Halo yena akaziphumele nje egceni ukuthi hayi mina akunapolitiki engiyihlazelayo mina ngikhulumela izanu PF kuphela ukuthi hayi nalisela njengabanye.
Zitshona njani basakazi ontunga labojongi siyatshona basakazi. Sele sibulele ngokusikhiphela iprogramu yekuseni le. Hayi libatshele ukuthi abantu iprogramu yekuseni bayifuna. Iprogramu yekuseni kayiphendeli hayi 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 abasakazi.
Sikwinikela inkundla silitshona njani basakazi. Hayi u-Angliston Sibanda namhlanje uhle wacaca ucacile mpela ngendlela obekhuluma ngakhona ukuthi hayi sikhulumele sesizano lesicacile mpela vele akusasethusi sihlala sisitsho thina sithi undoda lo sikhulumele sesizano lo namhlanje ucacile mpela ngoba yonke into eyenziwa yizano uvumelana layo sikhulumele sesizano lesi.
Salibonani kwi-Studio 7 njani lonke basakazi abalaleli abalaleli abahle abasakazi abahle. Mina ngithanda ukubonga lina kini basaka elisethulela indaba ezinhle ezijulileyo indaba ezilohlonzi untungamile kompana kuChris Gande kuGibbs Dube kusithandekile mhlaba sekudabo kancube khona phana yazi mnandi indaba zenu.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho abesifazana baxoxa khona ngendlela ezitshiyeneyo abangasebenzisa ngazo ukuthi baziphakamise kwezamabhizimusi. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela.
Oyemela izengeza West edalela eParliament uMnumzana Job Sikhala namuhla uphunyuke ukuyahlala ejele okwesikhathi ngoba uMantshe beke eceleni isigwebo sokuba ayebika ngokwenyanga ezifika 9. Sigqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguDabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.